vachitaura apa kupetwa kwemusangano we40 Botswana Zimbabwe Binational Commission mugukarema umubotswana nhasi vamunangagwa vati vana vemuafrica vakafanira kuzvivezera ramangwana pachavo kwete nevamwe vanhu.
Hatingabvumire vanhu vakayambuka makungwa kuti vauye kuzotiudza kuti tigarisane sei kana kuti tizvitonge nemutoo upi.
Vaenderera mberi vachiti udokwa-dokwa hwekuunza kubatana pakati penyika dzemuafrica ndiko kwakaita kuti Botswana nezimbabwe dzitsvage nzira dziri nyore pakupinda nekubuda kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvichishandisa zvitupa. Vachitsigira mashoko ava munangagwa aya, mutungamiri webotswana vamukwetsi Masisi vatiwo urongwa uhwo pedyo nekupetwa kuti vanhu vakwanise kupinda nekubuda vachishandisa zvitupa. Vamasisi vati urongwa uhwu huchabatsira kwazvo mukuderedza uwandu hwezvizvarwa zvezimbabwe zvinosungwa ndokudzoserwa kumusha nokuda kwokusanga nemagwaro akakwana.
Nzira yekuderedza kupinda kwevanhu munyika zvisiri pamutemo kushandisa zvitupa sezaro rekufambisa nekuti zvinowanikwa nyore kana zvichienzaniswa nepasipoti zvinozogozhera veruzhinji kuti vatsanangure kupinda kwavo munyika yebotswana zvisiri pamutemo.
Mumiri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe uyembi mukono weshuro vati urongwa uhwu huri kutarisirwa kuparurwa mumwedzi gumi nemiviri iri kutevera sezvo kuchagadziriswa zvitupa zvinoverengwa nemichina yazvino zvino kana kuti machine readable identity cards. Gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vaudza Studio 7 kuti hurumende yakatopa imwe kambani inonzi Seamless basa rekugadzira zvitupa zvinoverengwa nemichina izvi.
Vanhu vanoziva kuti tatane maepassport izvozvi, passport yechinh yaweltrust tichaita kudero nekumaids futi zviri kuuya muchafara mese.
Nokuda kwekunetsa kwamapasipoti munyika, gurukota rezvevanhukadzi nharaunda abudiriro rezvemabhizinesi madiki nepakati amai Monica Mutsvangwa vati kunyevenutswa kwokufamba kwevanhu pakati pebotswana nezimbabwe kuchabatsira madzimai mazhinji anorarama nekutenga nekutengesa.
Hatitoziva kuti mapasipoti anodhura, madzimai edu akawanda havagoni kubhadhara nyaya dzemapasipoti.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendaimbofana vanoti
tinotenda maruva tadya chakata nekuti tiri kutoona kuti chibvumirano chichatonetsa muparamende yekuBotswana chakatotanga kunetsa nekare nekuti vo vari kuBotswana vari kuziva kuti vakaita chibvumirano chakadaro. Ise muZimbabwe nenhamo dzatiri kuona muno munyika tinotswera tavamo munyika meBotswana.
Binational Commission iboka riri pamutemo rakavambwa pakati penyika dzeBotswana neZimbabwe kuti rifambise nekusimudzira kubatana nekushandira pamwe pazvinhu zvakasiyana-siyana zvezvido. Hapana zvibvumirano zvakanyoranwa pamusangano uyu sezvo nyika idzi dziri kutarisirwa kusangana zvakare muna chikunguru wegore rino pedzisa zvasarira pamusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muBotswana, ndini Shingirai Madondo.